Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 31st, 2020. And this is Live Talk. I'm Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the coronavirus.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can reach us for English at www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, visit www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the coronavirus.
China says it has nearly 10,000 confirmed cases of the coronavirus, which has caused 213 deaths in China, where it emerged late last year. The World Health Organization says the worldwide spread of the virus is a global health emergency as well as an extraordinary event requiring a coordinated effort and international response.
Zimbabwe is among nations that are monitoring the situation and screening those arriving in the country. Several countries have recorded some cases of the virus.
And Britain reported its first confirmed cases Friday. India and the Philippines have also confirmed their first cases, joining a growing list that includes Australia, Canada, Finland, Germany, Hong Kong, Japan, America, Nepal, Singapore, South Korea, Thailand, the United Arab Emirates, and Vietnam.
According to some reports, the infection is difficult to spot and stop because only an estimated 1 in 5 cases will result in severe symptoms, which means people can spread the infection without having any symptoms or without knowing that they have the infection.
Please note that we are live streaming on all our Facebook pages, so please visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation right now. And as you know, we want to hear your views on the issue.
Ivirus leyi kukhanyangazani yamemetheka okunye okumangalisayo. Kulabantu abaningi kukhanyangazani sebebanjwe umkhuhlane lo. Abafika 10,000 kwele China. Kuzokuthi kwabanye amazwe bakhona lapha lalaphaya. Njalo lakhona pemelika lapha esikhona. Sizokuthiwa-ke bakhona sebebanjwe bele sifo lesi. Kukhanyangazani siyahlupha okunye okumangalisayo. Njalo umuntu lakho ukuthi abe lakho kodwa engakwazi. Njalo besethelela abanye abantu. So ke eZimbabwe khona ngale lakho bazama ukuthi bekuvikele konke lokhu ngokuthi abantu abafika elizweni ba-checkwe kuhle kuhle, bakhangkhangelwe, bahlolisiswe, babe sebelandelwa ngesikhathi esithize. So ke I talked to Dr. Alex Gasasira, the WHO country representative in Zimbabwe. Let's hear what he said about the coronavirus down there in Zimbabwe.
These are people who have come to Zimbabwe in the recent days from countries where there is confirmed coronavirus transmission. So when they come to the points of entry and the surveillance form, and they indicate that they have come from any of the infected countries, they are recorded and they are followed up, they are monitored by a health worker every day to see whether they develop any symptoms. None of the people from the infected countries has arrived in Zimbabwe with symptoms, but they are just documented and they are followed up every day for 14 days. As we know, the recommendation is that anybody could be harboring the infection without having signs for as long as 14 days. So they are followed up for 14 days and the expectation is after the 14 days, if they have not developed any symptoms, then they no longer need to be followed up. So they do not meet the criteria to be called suspect cases.
So which countries are they coming from?
The vast majority are coming from China, but as you know, there are about 18 countries, some in Asia, some in North America, in Europe, that have confirmed cases. So anybody coming from any country with confirmed cases is followed up.
Are you happy with the way Zimbabwe is actually handling this issue of the coronavirus at ports of entry?
So Zimbabwe has implemented the initial recommendations that WHO has given.
That is the WHO country representative is in Zimbabwe, Dr. Alex Kwasasira. We are hearing from him there. Ikhuluma ke ngokuthi kukhanya ngazani ke kulabantu ke ababuyileyo kwele Zimbabwe abavela endaweni lapho kule coronavirus khona. So uthi hayi abantu laba abatshengiseli ukuthi balawo umkhuhlane lowo, kodwa babalandelela ukuthi bebonte ukuhamba njani. Mabulas.
Kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa. Aiwati nokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa chirwere charura pasi rose, asi chakatanga icho muchina checoronavirus. Tiri kunzwa isu kuti pane nyika pari zvino dzimwewo besides China dziri kunzi idzo chirwere ichi chawanikwa munyika idzodzo. Asi kuchina ndo kune vazhinji vakabatwa nechirwere ichi uyezve vamwe vakatowanikwa vachishaya. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano. Munoziva sekuziva kuti Zimbabwe ine vazhinji zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuchina vari kushanda, vamwe vari kudzidza, vamwe vari kuitawo zvimwe zvakasiyana siyana. Takaona mutevedzeri wemutungamiri wenyika Eva Constantino Chiwenga vachienda ivo kunorapwa ikoko kuchina vakadzoka ivo mwedzi yapfuura. Asi nhasi tichange tiri kutarisa kuti chirwere ichi chamira sei pari zvino uyezve Zimbabwe yakagadzirira here kuti iwanikwe iyo ichizowanikwa ichirapa kana kuti kubatsira avo vangange vanzi vabatwa nechirwere ichi. Asi ndaita ini hurukuro nemumwe musikana anogara yekuchina muzvare Samantha Sibanda vanga vari kutaura ivo zviri kuitika ikoko kuchina kune vagari vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzinosanganisira Zimbabwe nevo vagari vemuchina vari kuti ivo kwemavhiki maviri apfuura havasati vabuda mudzimba mavo. Vari kutotaurwa ivo kuti haubudi mumba, unogara mumba, uyezve vari kuti chikafu nezvimwewo zvaakunetsa nekuti vakange vasina kutaurirwa kuti vacharambwe vakabatwa mumba nekuti vari kuti ivo vanhu vakabuda vanogona kunge vachizoenda vachipararira chirwere ichochi. Saka regai tinzwe hurukuro yandaita namuzvare Samantha Sibanda vari muBeijing kuchina. Tinzwe kuti vari kuti kwakamira sei pari zvino.
Inini ndinogara kuBeijing. Zvandingataure pari zvino ndezvekuti kutaura chokwadi handitomboziva zviri kuitika kunze nokuti takavharirwa, tiri palockdown. Saka hatisi kubvumidzwa kubuda mudzimba. Like unogona kubuda mumba mako tinotitenda sepaunogara. Kumabasa vanhu havasi kuenda, takanzi tisadzoke kumabasa. Saka kumabasa hakuna munhu ari kuenda kumabasa. Takapiwa date roro 17 kuti pamundo patichadzokera kumabasa, zvichireva kuti tini tagara mwedzi wese tisiri kuenda kumabasa. Kuzvikoro zvakangofananawo, zvikoro zvakavharwa, makambani ose akavharwa, hapana vanhu vari kuenda kumabasa. Saka vanhu vari kudzimba. Ofuchi kune ito tumashop tutukutuku ito tunenge turimo maybe, you know, pama building, tumagrosa tutudukuduku, tunenge turipama business, ndova nukuvura imomomo, but naeva rasisina shikafu, nukuti kwekutenga kwacho shikafu maose lasha kafarwa. Varugu tanangura masymptoms acho kuti munungazese, vaisa ome online kuti ukaono waku kusura kusura temperature ya kwira kushika over. Vaisa manambaza vari kutitumira kumafoni kuti unogona kutaura nana chiremba uvaudza, but vari kuti usaende kuchipatara, unongofona. Nokuti kubuda ikokoko vari kufunga kuti pamwe ndiwo paunozospreada. FumaZimbabweans tatisanzwa kuti pane anacho chirwere, but tine maZimbabweans akatowandisa ari muWuhan macho imomo makatangira outbreak iyoyo. Basically mastudents vanodzidza ikokoko, tine maZimbabweans zakati wande, but that sat time zvedu kuti pane anyone ati anechirwere zvacho.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing kuChina. Asi vari kutaura kuti ichokwadi pane nyanya vanoita zvekudzidza, vari kudzidza vari kunzvimbo iyoyi kwakatangira chirwere ichi. Asi vari kuti pari zvino havasati vanzwa zvavo kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvakabatwa nechirwere checoronavirus. Kana paine vari pano paVOA Facebook page yedu yeshona vari ikoko kuChina, nokuti ndinoziva kuti tinombotaura nevazhinji variko, nhasi ndomukana wenyu wokuti nyora nyorai namba tigowanikwa tichikufonerai kuti mutipe kuti kwakamira sei uyezve zviri kubatwa sei nekuti muzvare sibanda vari kuti ivo vakaudzwa kuti vanogona kuzobuda mumba muna February musi wa February 17 asi nhasi vanga vari kunditumira message pa messenger vachiti ivo zvino hazvina kumira zvakanaka vawanikwa ivo vachitorerwa mapassport nehurumende yemuchina vachiti vanga vari kunzi hanzi mapassport aya ndeye kuti kutorwe maID saka vari kuti havasi kunyatsoziya kuti zviri kufamba sei asi tichange tiri kuvabata munguva inotevera kuti tinzwe kuti kwakamira sei tina Terence Naro ari pano ari kuti hanzi kuBotswana kune one suspected corona victim Calvin Ruvinda ari kuti ndifonerei Terence Naro ari kuti ndifonerei Tawanda Jokora ari kuti Zimbabwe is a province of China if China sneezes Zim catches the flu already unconfirmed reports say over 10 people have the virus in Zimbabwe God help us chemistry moyo ari kuti coronavirus varombo nhaka tinopera edimuduwa ari kuti maswera sei kwasisi mavhi ini I'm in Harare vangoti H town ndofunga vari kureva kuti Harare pana semi etos hanzi ameno havo vanodaidza machina munyika apa hakuna madokta mongeni ngube ari kuti muri sei kwatetema I'm watching you from Sandton ndofunga vari ku South Africa ku Sandton asi pari zvino tinokumbira kuti nyanya vari ku China kana muri kutinzwa nyorai namba tinoziva kuti izvi nezvinguva ku China muri pakati pezuva uye vanongati mangwanani mangwanani saka vamwe vanenge vakatorara pari zvino asi kana muripo vari ku China pindai muchirongwa mutiudzo kuti kwakamira sei uyezve kuti muri kuona sei zviri kuitika izvozvi
yes labantu lapha ke abasebengene ku studio 7 if you are in Ndebele live your studio 7 ku Facebook page oqala ke ngikhulekani Dube usesinike inombolo yakhe ukuthi sicela lisifonele kuzobuya ke noMeni Ngwenya ukuthi ngicela limfonele njalo sokuthi ke silomhlanga ecingweni baba mhlanga ungawutshona njani
iyatshona kithi
ye ungaphi mhlanga
seBotswana
ye kunjani eBotswana
hayi eBotswana ngiyathile baba
ye kutwani impela sizwa kuthiwa ke kule coronavirus le post kuhambelana le freezer uyazi freezer yakudala le
ngiyayazi ibhola
so kuyafiwa lapha so ngapho kutwani kutwa ngapi ifoni yakho ndoda uyazi iyabhampula njani why ingani iyabhampa so ifoni yakho akuchete mbijana sizwe ye mana konapho vele ungahambi senguzwa busathini
ngapha
okuthiwa ulo mkhuhlane nalo
okuthiwa ula umkhuhlane nalo
ye liqaphele phela mzana
amelela amarebanti South Africa ukuthi sizwe ukuthi kuhamba njani siyethukile inkosi silapha
wena ungaphi usehabaruni
mina ngilapha
ye ifoni yakho madoda uyazi besikhuluma nje kamnandi angikwazi ukuthi ifoni yakho indaba ibhampula kangaka so kodwa sikuzwile mfowethu ungathunela kusasa
lihlale lingifonela baba
hayi siyaphila siyabonga kakhulu baba sizaliza njani
abongalani
ye papai so this gentleman is in Botswana he's saying there's a suspected case in Botswana and it's just breaking out there so he was giving us that information
pana mbongeni ncube ari kuti please call me saka tichaedza kufonera nevamwe vatanga atambonyorera ipo pano pafacebook vanyora vachiti call me saka tichaedza kuvafonera kuti tinzwe kuti izvi zviri kuitika kunzvimbo dzavari asi vazhinji gives a lot of people are actually saying Zimbabwe is in a very tight position because at the moment there are no doctors especially in government hospitals they've been on strike for over I think it's now nearly 4 months
no it's about 5 and a half now
yes so they're since saying September, hopefully you know this coronavirus does not come to Zimbabwe because we understand that the health minister was saying Zimbabwe is a secondary country so most of the screening is actually being done in places like Ethiopia South Africa and other countries but as we were discussing earlier on I think Zimbabwe is saying yes they are screening at the airports but it's not as strict as other countries which are first countries they
no, in
are
fact,
secondary
in fact what Dr. Alex Kasasira said was you know there are some people who have got direct flights from China so Zimbabwe, like any other country, stressed this. Said Zimbabwe, like any other country, is at risk. Mm. So they are doing everything that they can do in terms of placing people at the same level with any other country. So they are screening this virus at all levels. And they said they are actually using WHO standards. And out of those standards, they are trying to say, forget about that it becomes a so-called secondary country. It says, no, let's make it a first landing point so that they do the screening properly.
I'm hoping that that message gets to government because, you know, a lot of people actually are afraid because speaking to this young lady and in China, she was actually saying, you know, the information that's also filtering through to them, they kind of feel like the information is being restricted. That, you know, the situation is much worse that they are being told. But she says she has confidence that the Chinese government can take care of this and that they will be able, you know, to ensure them in due course that they can go out after the 17th.
Yes, and what people are fearing mostly is that, you know, according to some reports, the infection is difficult to spot.
Yes.
Actually, to stop because some cases are not severe as per the way you see look at a person. But can somebody can spread the virus, you know, without noticing?
That's exactly what
so
she what she said.
So
she actually said that they've been told you can live within your community, but you cannot live outside the gate.
Yeah.
So if you live in a gated community, you are stuck there for two weeks.
Mm-hmm.
She says, you know, you can call, you can do whatever you want, but you can't go to work, you can't go anywhere, no transport, nothing is moving, it's a standstill.
That's right. So this reminds us of the swine flu. You still remember that actually killed a lot of people, and Ebola and all those kind of diseases. So, okay, Zulukanda, but still, what is the point? And honestly, China, Nangapingapi, Genan Kunamanje, Ulero, Scotland, Pelang, Corona, virus laying as an institution of Antu Zima. So, this is really good. Emazueni, Achieneo, Kanzan, Kutanilo, Sunganya Memetega, Kunapake, Golemeliga, Kulavan to Kumbe Bafiga, Abata, to Kumbe, Ababili, Ongani civil, but who's over on a goti, Bala, Kutanilo. Kuzobuya ke kwele Zimbabwe sizokuthiwa hayi akwabi lo muntu osokuthiwa ke uthwele lomkhuhlane noma kulabantu babuya bevela kwamanye amazwe bangena ye kodwa kuthiwa bayakhangakhangelwa sibili ngelihlwe libomvu ukuthi suka lapho umuntu uya ngaphi njalo ebelokhu elondwa ukuthi uhamba lokhu elunjani so kuthatha 14 days ukuthi umuntu elokhu ekukhangelwa ukuthi kambe umkhuhlane lo akwaphumela egcekeni. So, kunjalo ke mavulasi.
Tuda kutenda vamwe vambonyora pa Facebook page yedu yeVOA Shona Munashe Mutero anyora achitindifonerei. Raymond Nyoka atindifonerei akatipa namba dzake. Terence Nubu anzi ndifonereiwo please ndoda kupinda muchirongwa ndoda kunyatsoti tinzwe kuti nyaya yecoronavirus yakamira sei. Albert Tranish anzi ndifonerei Murazva Panastasia ari kuti ndifonerei Tawanda Chitsiga Elfias Makoni Chigudu Gudze. Anzi ndifonerei please ndakakumirirai asi ndiri kunzoti tina kola regai tende kwavari. Hello kola. Aiwa tiri wadi ameno kana muri kukwanisa kumbofamba famba pamuri ipapa.
Ya
ndakukunzwa tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Inox Bodo ari kuketa.
Okay, taurai tinzwe mukoma.
Kana kuna nawo yechirwere chiri kuchanetsa chatenderera pasi rese iki kuti dai vanhu vagona kumhanya kudzivirira chirwere ichi nekuti vanhu tingapera shuwa zvekwazvo.
Imomo muSouth Africa vari kutaura nezvazvo here uyezve vari kuti chii? Vari kuyambira vagari imomo kuti muite sei?
Iya, izvozvo vari kutomhanya mhanya kugadzisa sekuno kwatova nechimwe chipatsa one chatova redi kuti kana tingabata afikitwa nacho anokwanisa kumhanya ipapo. Saka zvinenge zvavanani but ndisingazivi kune dzimwe nyika kuti tikange tasvikawo vanogona kubatsirika here nachikwedu kuzimbabwe kuti pane vanogona kubatsirikare kana achinge tasvika iko.
Vari kunyatsotsanangudza here kuti munhu angazive sei kuti ane chirwere ichi nekuti tambotaura nasisi vekuchina vati vekuchina vari kubva vakutumira text message kuti ukanzwa miri wakupisa temperature yakwira uchikosora kosora uchinzwa kunge wakunzwa flu miri uchingoneta neta zvinenge zvakubata ikoko vari kuti chii?
ndizvozvo ari kungotaura izvozvo kuti zvinokonzerwawo sometimes chinogona kubata munhu anenge agara nezvimwe zvinomunetsa like kuneseka nekufema chirwere chiri kunzi chiri izvi kwaari kuti chimuafecta saka ndozvo zvimwe zvaari kutaura kuti vanhu ngavagare vari
aiwa tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka uyezve garai mozvidzivirira ikoko
ndatenda hangu tete muwane zuva rakanaka
babai regai titore mamwe kola hallo kola
yes hanzvadzi makadii
aiwa tiri wadii makadii iko ikoko
aiwa kuno tinofara
tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura nachindaigo ndiri kudrc
kudrc kwakadii uko
kuri kungotyisa wahanzvadzi nenyaya yechirwere chiri kutaurika ichi
saka ikoko vari kuzvibata sei imi vari kunyatsotsanangura here kuti unoziva sei uyezve kana uchinge wati wachibata unoita zvakadai nezvakadai vari kuti chii
basically tiri mumamind saka hapana kana dzidziso iri kupiwa kuwani asi tatakangokwanisa kunotisa nezviro ndechekuti waingopinda mudzimota dzedu achisprayer ukavabvunza kuti why are you doing this wari kungotaura kuti tikususpecta kuti panogona kunga paine something chirwere chinogona kunga chiripo but isu nekuziva kuti nekuteererawo news nekuverenga manewspaper tikutongoziva kuti ndo nyaya yacho because tipa mamaizi emachina
saka vari kuspraya chii vanenge vachiexplaina here kuti chii chavari kukuspraya
hawana any explanation
asi pane mamwe here vamwe vanobva kuchina ikoko vatsva vari kuuya vachizoshanya pamamaine enyaya sezvo mati mamaine emachina
watoripo like izvozvo vako vari kumaholidays kuchina saka vanga vachangobva kuchina maybe iwo they knew kuti kune chirwere chiriko kuchina saka vari kuspraya mudzimota dzedu and all the like because we came nemadereveries kubva kusouth africa saka vari kuti ukasvikawo vari kuspraya mudzimota dzenyu and all the like but hawana any dzidziso yavari kupa kuwana if anything happens you do this and do this hapana tikutonzwawo mumanews basically pastudio 7 kuti kana uchingwa sekutwawo kanga masystems akadai neakadai then you do this and that but ivo hapana dzidziso yavari kupa kuwana
aiwa mashoko makuku kuti tinotenda kuti at least mataura imi kuti muri kutonzwa ipo pano pastudio 7 aiwa ticharamba tichiedza kuti mazuva anotevera yatowane vana chiremba vanouya vachikurukura uyezve vachiedza kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti ndezvipi zviri kuitika uyezve kuti mungaite sei asi kuna sisi vatataura navo vekuchina vati kuchina ikoko vari kubva vanzi musauye kuchipatara garai ikoko saka ndiri kunzwa imi muri kuti pane vakatobva kuchina vari kubva kumaholiday saka handisi kuziva kuti ipapo hurumende yeimomo mudrc iri kupabatawo sei
like I said kuti hapana any dzidziso iri kupiwa kuwanhu pamaini patiri asi kuti isusu nekunzwawo nekuteerera studio 7 kuti kune chirwere chiriko saka iwo nekuspraya kwavari kuita mudzimota dzedu tangofungira kuti ndo zvinogona kunga zviri kukonzera kuti vasipoye mudzimota dzavanhu
aiwa tinotenda uyezve tinoshuwira kuti chirwere ichi chisakubatei muchadzokera riini kusouth africa
basically maybe 2 weeks time tinenge tichiri muno mukongo
mune murimo kwe 2 weeks
Yeah, it could be 2 weeks or more. It's like no send it up South Africa to drive on my truck. So when we came here with the deliveries, we also load my loads are not going to job it. So it could be a bit delayed because it's not gonna either 2 or 3 weeks more to minimum the RS.
I what no show it out is no fan bars or can I come home.
Yeah, and then you and your shiro young walk with no fan bars or can I come.
Yeah, bye bye. A call there from DRC. This is a Zimbabwean who's a truck driver, but he says he actually was delivering some goods at a mine owned by some Chinese, and he says The Chinese employers have been spraying in their cars when they come to deliver goods, but they are not saying exactly why they are spraying. And he says what's frightening for him is that there were actually some Chinese who were in China because it was Chinese New Year, I think, the last few weeks.
Yes.
But they came back to Botswana and they just arrived. So he's saying he's not sure now what's going on because he thought people were, you know, not being allowed to leave China. But he says they are spraying their cars, but really not explaining. And one interesting thing that he said he actually is learning more about the coronavirus, from Studio 7. So he says, please keep up, you know, this awareness campaign, because most people are not even telling people out there what the virus is about and how they, you know, what symptoms they can look out for and what to do if they find these symptoms.
Yes, it was Lomlale Lavakuan. Eh, Baba, Munjani? Eh, Tong Mama, Sabona, ma.
What is that?
Sia Pila Sundele, a phone in Tombendal. Eh, what was your worldly? Eh, Kurmalovani, ma.
Manko Mazan,
eh, Manko Mazan, a Munjani. Sia Pila, eh, Pinga, Munjan, Kunan.
I have been that.
I'm going to go to the hospital. Ufuna umtshela khona ngomkhuhlane lo xa ufuna ukuthi kumbe balincede khona ngapha.
Hayi, sinaba sithi ngabe uhulumende uyakhankasa kusesemasinyane kuse kuzinzi umkhuhlane lo ongakaphapheli kithi ngabo.
Ehe, hayi ke siyabonga mama phose lokugcina.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi ngabe bayakuzwisisa lokho esikushoyo singabantu kuhulumende ngabe.
Hi, Siabo, I'm calling you. Uber and Pella again, say, eh, Mancomaza. Hi,
Siabo, I can't believe
that I would say. Hi, Zanjalo Talumba, Kulmegul, Uti Talumba.
Yeah,
he's Papa, Mama. So that is a lady, Mankomazana in Pinga. So she's saying that, you know, she has heard about the coronavirus via Studio 7.
Very interesting.
So she says what she knows is that people must not greet each other by shaking hands and getting next to a person who is infected or things like that. But she says there's nothing, no information from the government. So the government has not even told them about the outbreak of the disease in China. So she's a person who says the government should do a lot, you know, in terms of conscientizing the public about the disease. So again, so talk this low Baba Vodloza Kwan. Baba Vodloza Kunja.
Nyapila
Vodloza. Agucho Vodloza, who have gone up on that? Ugupi.
Yeah.
Gunjana Hilbro.
I Hilbro, right.
Abaka Kulumi, a coronavirus, Guram.
Again.
Hm.
Nigelago, the Hati network.
Oh, yeah. So, Abaka Kulumi, a coronavirus. sizokutwabela kule virus lapha enzima lapho abalitsheli ngakho
ngapha thine elipro elipro hayi asikayiboni
ye kodwa
ngapha asikayiboni impela
kodwa bayakhuluma ngakho yini mzana
hayi njengomuntu ohlale ebhizi kakhulu emsebenzini ayisesisizwa bedi kwezinye iindawo
aha so kodwa uzokuthiwa ngumkhuhlane onjani wena ngokuzwa kwakho uzokuthiwa ngumkhuhlane onjani
asikabi nesiqiniseko esigcwele besibonge uzwa beyisho beyixoxa ngayo nje ukuthi thiwa sukhona kodwa-ke asazi kanjani ukuthi kuliqiniso yini
ye baphose ukufanisa phela le freza usayazi ifreza lena ikhulunywa ngabadala kudala ukuthi ungani yifreza uyakhumbula influenza influenza lena ikhulunywa ngabadala bathi kuyaphosa ukuhambelana phela mzana bathi kuyahambelana khonapho
kube nje bakhuluma sesike sabona mhlawumbe kuvela omunye oseke lokho ya bethiwe i-understand bethiwe bona ukuthi ngempela yiyona iyiqiniso
o hayi kunjalo ke vodloza siyabonga kakhulu phosele okugcina ba phosele okugcina vodloza
okay
ye fakele okugcina hayi no sibongile kakhulu vodloza ungathina kusasa ba so that is Mr. Vodloza in Hillbrow. He's saying that he hasn't heard much about this disease except that you know people talk about it here and there but not much you know
hello caller.
Hallo ndi mavela simasera zvine amkoma chips.
Ai wata square tirikutaura nani uye zvemuri kupi?
Na amkoma Donald Grassenberg.
Ah nasi vamba mati fefefe mapinda pana pa pachirongwa mu new studio tokutambira amkoma Donald zviri sei kwamuri ikoko.
Ah kuno kuri nandiyo nyaya hayo ye corona virus yatongo wakujaina ya uraya vanhu. Ye kune dzimwe nyika yakuda kupinda pinda chitekeshera.
Ehe muri kuona sei izvi?
Ndinoona hangu sekungoti chatinoda ndechekuti isusu kuno kwedu okside kwedu kuti titaura hedu hatisi kuti ikoko kwairi kuuraya vanhu kwakamira zvingava zvakanaka asi kuti kuno kusekuside kwedu sekuzimbabwe nekuno kuafrica kwedu ikoko ndee vakwanisa kuti vamanyamanya vadzivirira noti vanoti prevengere zere than cure havachiona kuti isati yadi kana vachi vanobva ikoko vanonga chinotengesa chinotenga kuchina va vachitomboitwa isolation vachionekwa vachiongororwa pavanodzika ndege paya kwetwa matano anotogwa kuti vachingodzika munhu angodzika ichangana vamwe vanhu ombodzika omboongororwa kuti haana here chii kunge abatira kana haana masainzi nemasymptoms echigwere chere pane kuti tisi asangane nevamwe nokuti vakasangana vamwe hatizozivi kuti pamwe akabatira here koku kwanga ari saka ndorasa kuti asi kuti ndorasa kuti nyika yedu inogona kunge isina kana achaimboprepare kuno kutoona hedu health minister angu achimanyamanya mazuva ana anangu achimbopa press statement vachitaurawo kuti vagadzira vane zvipatara zvavakaita pasaidi yekuti indikesi yekuti paitika ripoti yekunzi pakana kuti pasaspekta kuti pane aonekwa anga afungidzikwa kuti anga nechigwere pane zvipatara zvapeswa pasaidi kuti ndizvo zvakamirira chigwere ichocho kuzotasana nechigwere ichocho ino hatikazi kuti kuzimbabwe pane pachipatarawo heri one chanzi chaiswawo chekuti ichazo kana pakazo indikesi yekuti paitikawo emergency yakadaro panogona kunge pane hospital one inozikamwa kunzi izvi handizivi kuti takaprepare zvakadii ndo zvinogona kunoita kunyika kwedu
aiwa mashokonyaya
iripo ndekuti tigadzirire asi kana notinogona kungosvika nekuti sekufamba kunongoitawo vanhu chinongo ichingofambawo nekufamba kuita vanhu saka chinogona kungosvika chanzi yekuti chinogona svika ingavavo inogona kungovapowo hatishuviri henu tichisvike kwedu asi tozofanga kuti tinge takaprepare takagadzirirawo senyika kuti kana ikazoichasvika ndikezi kuti chasvika
ikoko kusouth africa mukoma Donald vari kuti chii sekutaura kwamaita mati gurukota rezveutano vari kupota vachiuya vachitaura vari kuti kwapedo nepamuri ipapo tomboti manzwa zviri kutaurwa izvi kuti unoita kunge uda kubatwa neflu zvakadai dai dai munobva maenda kupi
sofa pazvipatara zvandau hazviri kudai Charlotte Maxeke kujobet zvipatara zvandazvo sofa kuno kunotowesti kwandiri handisati ndadzwa kuti chipatara chingava chiri designated pane izvozvo ndechipi zvinogona zobudiswawo nokufamba nenguva bati zvandau hazviri kujobet asi atleast zvitoripo munyika zvatozikamwa unzewo nyika yakagadzirira sei kazi vari kuti pavanhu vari kudzika pava kuti like pane control pavanhu mamovements yavanhu vari kubva kuchina nekunanaeast kunanaasiawo pavanenge paoliver tambo international airport apavanenge vari kuita sekumonita pamafambiro anoita vanhu kuti vanhu vachidzika vachibva ikoko vanenge ino tisingazivi kuti kwedu kune kwarangaenyoko here kuti panosvika kana kuti zvongoti vasvika anongosangana nevamwe zvokuita sekuti mwana uhuku angamboendawo kwaadzoka apinda muna mai mapapiro amai atozivi ipapo
aya kuvadhola kuti mabva mavharisa tinotenda chaizvo
aita basa achingokumbira kungoti de hurumende yeduwo otoziva kuti inotambura tambura chose asi apa angaimboita maseriasi
aiwaimai
makesi akadai asekuti timatorese dambe kana kuti ngavato kana vasingakwanisi pachavo ngavachitendera mango anokwanisa abatsire nepanogara napo
aiwaiti
hurumende ine history yekurambidza mango kushanda munhu zvakasununguka saka apa ngavachitombotendera kuti vana Oxfam care plan vachitomboita basa
pachavo
atozai kuti akakwanisa
aiwa tinotenda mukoma Donald muve neweekend yakanaka uyezve muzvichengetedze
iko magona ende makachena tete mazvira zvinhasi makachena zvokuti tu
tinotenda muve neweekend yakanaka bye bye
bye bye
Gibbs that's there is our top fan here on VOA Shona Facebook page Donald is saying that in South Africa the health minister has actually been coming out and you know saying you know identifying certain hospitals that if you should see this symptoms you should go to this hospital but he says his biggest fear is that Zimbabwe may not be ready so he's just you know he was taking a lighter moment there just saying oh today you look very smart so I think it's the studio I think I don't know but
yeah, maybe.
Over to you.
So we've got a video of some person who was talking about the coronavirus and the video was taken by Reuters so let's listen to what this person is saying.
In China, mass production of face masks to try to stop the spread of coronavirus. The government has been pushing manufacturers to increase production due to rising demand, and the number they can make in one factory alone is staggering.
I work on 25,000 masks for one shift. It's kind of tiring, but we have no choice when facing an epidemic situation. We must produce more masks.
It's not hard to see why they're making so many. On Friday, long queues snaked around pharmacies in neighbouring Hong Kong, residents desperate to get hold of one. But confusion is now spreading over whether people should wear a mask in the first place. Friday's edition of Singapore's main newspaper told readers not to wear one if you are well, and Australia and Taiwan have said healthy people don't need one. But Australia has also released 1 million masks from the national medical stockpile, and Taiwan has imposed a ban on exporting masks. And its railway administration said if the virus continues to spread, it will refuse passengers who aren't wearing one. In Hong Kong, a lawmaker who chairs the city's government health services panel was criticised after she shared a video showing people how to steam and reuse disposable face masks. There's been unusual advice in India, where the government suggested a traditional concoction that includes ginger and holy basil as protection. And in Myanmar, a minister was rebuked for sharing a Facebook post that advised people to eat more onions. Back in China, the mask production line continues apace. Official guidance from the World Health Organization makes no mention of wearing a face mask to protect against the virus, but its website does not specifically advise against them.
That's a report from Reuters, and you can hear somebody advised people to eat onions.
Mm-hmm.
So anyway,
I mean, we're going to be seeing a whole lot of new ways of preventing. I know Africa is very good, so our traditional healers will be very busy, I think, Gibbs, you know, on the lookout.
Not only that, we can have kids with names Corona.
Ah,
you know,
of course.
Usually you get those. So, Sloba Bunkomo, Lafetkoen, Baba Komo, Mwau Chonanjan. Hayi siyaphila Nkomo ungaphi kona apho baba
ngisekoli baba
ye kunjani egoli
ngisedanazibele hayi danazibele ngabafuna ukutshisa
bathini nge-coronavirus leyo
i-coronavirus esibozamisa izobona mabeshi ubona ezindabeni badaye bayilindele bayilindele sebenongomomo ikakhulu bathi ma-airport baphuma ama-airport ukuthi mangikhona bangathi bame ngomumo khona manje mina ngizibuza ukuthi babe bengomumo e-airport then kakhulu into ezile China sobo ngabe aziqhamuki nge-Oliver Tambo International Airport
zingena
ngamalokhu njani ama lakhi abantu ma bebuya abantu base-China angiboni babuya nge-airport mina babuya kakhulu ngemigumbi laba bantu so ngazi lapho emgumbini ma beqhamuka lapho ukuthi khona ngale bakule ndawo basuka bebaswele khona na ngoba most yabo bagcwele kakhulu lapha edrobheni lapha ababeya kona le mithwalo yabo le ababe bezithengisa izinto zabo zama-China le so ngizibuza ukuthi khona lapho sihombo zami masihamba siyizula ona bamashobhana la ngeke size sitshayisane la i-coronavirus
ngoba
mina ngibona ngathi igola siphephana khona nje once nje wafika umuntu oyedwa ne-coronavirus eyipho siphelile
abantu zingathi bayithukile abantu kwalapha ngoba
abantu abayithuka ngekhona uyabona into ma ungausiza sayibona ezindabeni hhayi yabe ungathukanga kangako abantu vela kula muntu okhuluma kangayo yabona kodwa ke ma ungazwakala kuthiwa nampo 1-2 njengeswine flu leya ezingenele abantu yibo la bantu abaqalisa ukuphaa uphamisa kona indlebe manje ubone ukuthi lana ukufa kuseduzane kodwa isakhulunakala nje usazwakalele ukuthi njengamanje ngoba ngizwe ukuthi akulo muntu oyedwa ucathangele ukuthi ngabulayo ukuphakuboni le hhayi sikuthathi leyo nto ekutheni abantu sethuswa into sesiyibona khona seduzane yibo ngitho into abona kakhulu abantu ababuya eChina angiboni mina ukuthi basebenzisa kakhulu i-airport bangena ngemikhumbi ukuthi abona kakhulu lawo e-South Africa lona igoli lele yikho ngibona ngathi ukuthi abesengiyokhena ukuthi ngashisha libanje i-coronavirus and futhi maye i-coronavirus umuntu wakhona engangena ebe munye nje eyipho hhayi kuphelile
hhayi siyakuzwa kakhulu Nkomo sibonge kakhulu baba kube nempela viki enhle ba
kulungile ba
Okay, bye bye. So that is Mr. Nkomo is in Johannesburg.
Mm-hmm.
He was saying his fear is that maybe this coronavirus may come through the ships, you know, in South Africa. He says the health authorities may be concentrating on airports.
Mm-hmm.
And yet it may come the other way around. So he's very scared about, you know, what can happen.
Mm-hmm. I think Tina Kola Ripanare. Hello, Kola.
Kwaziwa emakadiko.
Ai wathiri kwaditi kutaona nani uye zvemuri kupi?
Ah, mutwana na moyo, mna wa moyo, mutwana mfundisi moyo.
Makadii mfundisi moyo.
Ah, tino rarama ndiyo dambudziko redenga recorona.
Taurai tinzwi.
Ya, regai nditaura mashoko zvangu mashoma. Ndosapo zvirope dambudziko rechirwere checoronavirus. Chirwere chachikisa vanhu vakawanda mazimiro. Kazi zvokuti hachirapike ende vanhu vanonzi vavabvumirwa kubuda mudzimba vagara umomo kwamazuva mazhinji chirwere chakadai chirwere chinotyisa chinotambudza nenhaya yekuti chero vanhu vakazama kuti vachigadzirire kuti kachinge chasvika todai zvimwe zviri kutambudza rwadzano nokufa kwakaita vanhu vakawanda kunyika yechina nevamwe vazhinji vari kurwara nacho nokuti dai mwari vakatungamira kuti zvimwe zvirwere zvakafani izvizvi zvinouya vanhu vasingagoni kuziva kuti vanozvibatsira nei pachinozogoniwa kuwanika mushonga wacho chinenge chapedza vanhu vakawanda ende futi nyika dzose dzobvumbuka nacho kuti vanhu vanobva vakati vachabvumi papindi saka rimwe rimwe dzidziko rakafana iroro saka tinongodai kuti dai mwari vakaita kuti chirwere chakadai chigoni kupera nekukurumidza nekuti vanhu vatongosara ndiro ramwari kuti ndo vanoziva izvi zvose zvinokonzera maproblemu anyika pasi asi tinoziva zvedu senzere dzeduwo vanhu venyama tinokuziva kuti udaitikadai asi patinoti daitikadai zvinozozikwana vakatora nguva like zvakaitika ebola iya yaipedza futi vanhu vaiona kana mabhodha pataibva kaziva kuti ichinda mabhodha taimiswa chipinda mataipinda saka tiri kuchema nechirwere chatyisa vanhu vakawanda chokana kuona chipazvakadai
saka imomo mamunogara vari kuwana vachikupai ruziviso here kuti munofanira kuti modai uyezve endai kuzvipatara izvi neizvi kwakamira sei
chokwadi chakanaka kuno kwatiri kunokurudzitiri kupiwa hatisati tanzwa kuti muno matichapinda hatisati tanzwa kuti muafrikangoza kuti tanzi kubotswana ndokwatangoza tanzi munhu wandi watangonzwa kuti ndokonzwa mafana acho ndokugara tichitenda manyeuchinotera kubvikiro ndiyo ndiri kutiwane zvayo
nhare dzenyu manje mufundisi nhare dzenyu dzaakuita jealous saka aiwa regai tikubatai munguva inotevera timbotora vamwe
aiwa tinototenda nepamatipa ipapo torai zvenyu vamwe amen
amen aiwa tiri kunzwa they were hearing from mufundisi moyo is always really on the program but he is saying that heis really afraid that if this disease comes to zimbabwe ish there's going to be a lot of mayhem because he says he's not sure that Zimbabwe is prepared, but in South Africa, at least they're getting information, but he hasn't yet heard a lot about what's going on.
Yes, it's what I'm saying. I'm going to say, what is it? 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 What is
it?
What is it? What is it?
What
is it? What is it? What is it? What
is it? South Africa.
Ye akuchi kuti wena uzwe kutwani ngecoronavirus le.
Hayi mabetha sasi ayizinto zokutholakala abazini eChina.
Oh, base China kuna manje.
Yeah, China base China.
Abantu bathini ngakhona?
Hayi abantu basele bazweni phela manje amazi.
Mm.
Ukuthi yimithandazo yethu uNkulunkulu ngabe yenziwa. Uthola lo muntu okhona abasinyane. Ngapi yabe Africa.
Mm.
Okay. Africa lokuzwa ukuthi okubendaba nje abalazimali ekubhekile.
Mhm.
Njengoba le time ukuthi abantu abaningi baphiwe ama-glove kuze amakhala.
Mhm.
Manje singathi Africa uba nzima kakhulu ngoba ukuningi kwabantu amagama amaningi ahluphele.
Mhm.
Okunye futhi okuse Africa kudobi sekulule kakhulu emadolobheni lapha.
Mhm.
Othi ukhuthale kuba lula ukuthi layo sibheke ngamandla ngenxa yesedodi.
Kodwa abantu bayithukile yini kakhulu kulapho?
Ya, abantu bayithukile ngoba yindlela abukhela khona ongamgijima khona pha.
Mhm.
Kuba bethuze la umuntu akhona uthola la.
Aha. So sebeqi.
Ngawuthi athola la. Ekusiba yona.
Yeah, yeah. So sebebona ngazani iflaza le buyayo. Ha, kulobu zima. Hayi, silethe mbolo kuthi awusuzufike khona apho. Siyabonga kakhulu ungadinwa lokusasa baba.
Hayi, ngibonga kakhulu.
Okay, siyabonga kakhulu ke. Bye-bye. So, this gentleman is in South Africa. He's saying the challenge that Africa will have, the health standards in many countries are very low.
Mm-hmm.
So it would be even difficult for them to source masks. You know these masks that we
see. That we were seeing.
Yeah,
yes.
So he says maybe some countries won't even have enough to help people in terms of an outbreak, if there is an outbreak somewhere. Says, for example, let's say in Johannesburg or Zimbabwe, if there's that outbreak and there are no masks, what do you do?
So I think, really scared, you know, in Zimbabwe, most people are not worried about the mask, but just that the actual hospitals are not functioning and there are no doctors.
That's exactly what he's saying. Health standards, very low.
Yeah. Panashamene mpfurutsa arikuti hanzi ndidetetere kuno ndiri mukore kore wehurungwe tenzva kuti chirwere chekorona hanzi virusi ndifonerei. So she's speaking in chikore kore. She's saying that she said about this coronavirus, but she wants to speak in her language, so we should call her. Terence Naro, Aripanapa, Arkunyorao, Jairos, we Arsenal, Chikura, Maskura says, Mavi, Shirwereji, Chikapinda Muzim, Panofiwa, Imo Mushipatara, Munama Bandage, Chaiwo, Kuzoti Mushonga, Jayo, Kungoji, and Kungoji Sakunamari, watching from Cape Town. I'm hearing that there's a caller, but hello, Shemaine.
Mine simba.
Ai wati nesimba makadi ikoko kurungo uko.
Ai ati fara chitokutata kwapakada panotenza kuchacha kale chivhicha chiri kutaura iche corona inji.
Taurai tinzwe tiri kunzwa muri kutaura muri pa hurungo apo musitaura zvenyu skore kore.
Ngokurudzira kudai vaya hurumende yaite kuti aito mawanis campaign kukurudzira mende yakuti hazviziya kuti chwere chichizvinira chine pasanwana nokugumana nokumhorekana nemanja kudai nokuita conduct saka panofanira kuti wadzidzisoka
saka kwamuruko dzidziso iri kusvika here makachinzwa nezvacho kupi
takachinzwewo makare masocial media mazvinongositawawo muntu chinongosidai ukangogumana nemabiya ako anenge ainacho redhapurana asi mumanhu chaivo munhu ana ambuya edu naanaazekura sadzi asvika munhu vasingotaura kuti yakare corona akazive kuti chii pakare pavo.
Saka muri kupota musina wanyaya here musivaudza kaa kuti korona inorevei
nezvi kwataudza kuti yeshua naambuya naanaasekuru chirwere ichidiburira nekwavari muchina kuyoku saka noto musi itoutsanana musanhenge musamhoresana kana mangonzwa miri kudai so ndinofanira kunanangawo chipatara
zvino makanzva here kuti munofanira kunzwa kuti zvinei zvaita sei taurai tinzwi
zvinzava kuti chikwanza miri wako dziwa nekunza mabaya nyumoni yakare netawa nechirungu iyi unofanira kusatsipikira ndezvinenge zviratidzo zvacheni chirwere chacho chichitawa iyi
saka ikoko hanzvadzi kune zvipatara here kana makirinika ari pedo nehurungwe kwamuruko
ya makirinika aripo zvavo nemukatuma aripo asi pakudzidzisa nezvenhingi ndezvati zvabudika kuno kuti zvifambe mumanhu zvinongo zvinzivo mumasocial media akaita zvidziparidziro but panga paakudiwa vakuru vakuru vanangaranangara nezveutano vachipinda mukati mumwe
saka muri kubata mabasa api ikoko yawe
nemanje zvandoita manje iye apa ndini ndazigadzirowo tinhetembo nechikorokori pamusoro penhengi pechirwere chakare chekorona ichi ndikupota zvinoteke mutepenyura panhengi pamasocial media tinogadzira zvechikorokore zvokuti ti mazinotakutumire mimbo itetekera
imboita ikatinzwe vanhu vambosinzwa zvavo vasitapiririwa kudai
nhaiwe korona iwe nhaiwe korona udoitewo kudii nhaiwe korona ruchirwere waiko korona vhairasi taitewo kusewa miri taite kunzwa miri kuti mbombombo wakarewo usingarapika abi yako wanarapika korona vhairasi watisewesa
aiwa kamutakunanzva ako tichazokufonerai kana tapedza chirongwa tinyatsonzwa zvamuri kuita kuti vamwe vadzidzewo nekuti vakanzwa nedetembo yenyuyi vanogona kunzwa kuti chirwere ichi vanogona kuenda kupi pazvipatara zviri pedo nekwamuri ikoko
aiwa ndatenda fani
aiwa muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka Interesting there, Gibbs. We have a young man who says he's an artist. He actually has a poetry that he does, the tembo, but he speaks chikore-kore. So he just did one day where he's really talking about what he thinks coronavirus is about. And he's saying he learned about it on social media, but there is no awareness program that is actually being given by the government, and he wishes that the government could do more. And rikunzwa kuti pane mumwe zvakare ari parunare. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Nagibbon ndakapasara ari South Africa muJohannesburg.
Taurai tinzwi.
Ndinoda kutaurawo pamusoro pechirwere chekoronavhairasi.
Ehe, taurai henyu.
Ya, ndinoti kuhurumende yedu yeZimbabwe, please, dai yaonozvikuita nguva ichiripo. Nekuti dambudziko ratigari munyika medu rekuti zvipatara hazvina madhokta, havasoenda kuchipatara, mishonga hakuna. Once chirwere ichishanga kuda munyika medu ka, kwatiri isu varombo tinopera kufa. Ndo vachizvinorapa kuti zvine nyika.
Saka muri kuti imi dai vanga vakateerera zvii zvamungataura muchidimbo
ndavanzwe tsitsi nemhuri yezimbabwe ivo vakuru vekuve hurumende iri kutonga muzimbabwe ngavanzwe tsitsi nesuvana rezimbabwe nekuti ivo vakawana chava chavawana vanotiza munyika mavo vachinorapwa outside isu hatina mari dzokuenda kunorapwa kune dzimwe nyika saka ngavanzwe tsitsi vabate vashandi vehurumende zvakanaka manesi vadzoka muzvipatara zvavo mishonga yawanika munyika medu kana chirwere chikadaro chazvichatina munyika medu tona kurapwa mukati menyika yedu
aiwa tinokutendai chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka
ndinotenda chaizvo
regai titore mamwe kola hallo kola
hallo
ehe tiri kutaura nani uyezve muri kupi
ndefon chironga ndiri kudrc
drc nhasi yakabaka panapa taurai tinzwe kwakamira sei
kuri kudrc titonzwawo nyaya yechirwere ichikubva kustudio 7
musadaro
hapana zvatiitomboziva kuno kutonzwa pastudio 7 ipapo
saka ikoko kudrc muri kuita mabasa api uyezve vari kupa here dzidziso kana kungotiwo dai mukaona zvakadai modai modai
inini ndiri driver wetrack saka hapana rakadzidzisi ratikuwana nezuro manheru ndopo vavaitigofamba nemoto yavo vachimbospreya spreya achi kuti vabvunze kuti zvavari kuspreya zvinhu zvezvei havatombozivi varombotiwo kodzivirira chirwere
Saka pamuri kugara
imba yapera yazvitoburina.
Ehe.
TV kuno kutaitombonawo vaitara TV. Saka kuya kwakaita maChina manje TV yacho yese yangu yakangochindwa zvakutaura chiChina chega chega zvekuti hapana zvatinomboziva kana kuti zvio kuti zvinobuda pasi hapana zvatinomboziva.
Muri kuti kuya kwakaita maChina, maChina akauya kupi?
Ndiyo vakushandisa maini yati inonzitengesi ngurume.
Oh, okay. Wosa kama program amaisimboona hamuchaone.
Hapana kana zvatichatomboona, vakachinja zvese, hapana zvatichatomboona kana kuzoziva.
Aiwa, tinoshuvira kuti dai zvaita zvakanaka kuti muwane dzidziso yamuri kuda kuti tisawane mumwe munhu anozowanikwa achibatwa nechirwere ichi, hanzvadzi.
Ndinotenda chaizvo, maita basa.
Aiwa, nemiwo maita basa, uyezve aiwa, rambai makachenjera kuti musabatwe nechirwere ichi.
Right, what we are saying here, marvelous, there is some information that is on VOA websites, and it talks about the coronavirus itself. So it says, what is a coronavirus? It says...
Before we go there, there is a caller.
Yes, I'll take that caller. It says, coronaviruses are a large family of viruses that cause diseases in mammals and birds. Coronaviruses can cause illnesses that range from the common cold to much more severe illnesses like Middle East Respiratory Syndrome and Severe Acute Respiratory Syndrome. So then it goes further to say, what are the symptoms? Signs of the disease among infected patients have included fever, cough, shortness of breath, and general breathing difficulties. In more severe cases, the virus can cause pneumonia. And then it also says, some people report few or no signs, while others have gotten very sick or even died. Then according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, signs of the virus may appear between 2 and 14 days after being near someone who was infected. So those are the things maybe people need to circulate. So okay, start again. Ubaba sekunga nukaunda. Baba kaunda, kunja?
Anya pila ni janwa.
Siya pila mfoit. So nilifo ni nuti sikuze shapu, eh? So nila sebi.
Alright.
Right. Yese unguzo kaunda. Nga mafichani ge uzwe kutuwa ni coronavirus le?
Ano othenge mina bese ngena eChina njalo songani lapha kithi kule munye obanjwe olawo
ye kulomuntu obanjwe khona phe Botswana
ye
ye so bathi nabantu bahlezi bahlalele evalweni kube kuhamba njani
ya uvalo lungaba khona kodwa hayi lapha sithi kangawo vele ama isikhona lapha I'm fine. But I'm going to say that
Sibonge kakhulu kaunda ungatelela kusasa. Ye mafishane mavula sikona.
Atomboenda ku zviri kubva pa VOA page. Tichange tiri kuramba tichikupa ma informational aya kana mukaenda ku VOA Shona Facebook page tinawo ma informational aya. Ari kuti pari zvino vanhu vari muChina vawanikwa vachibatwa nechirwere ichi vanosvika 9700 vashaya i213. Asi muAmerica munomu mune vanhu 6 vabatwa nechirwere ichi uyezve pane vamwe kune dzimwe nyika zvakare vabatwa asi munogona kuwana zvese izvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Uyezve senguva yedu yajikanana kudai atichagona kuti tirambe tichitora vamwe vaterera asina asi tiri kuona kuti kuda kwashe chitenga ari pano anga
achida kufonerwa
ada kufonerwa
above our time. So our time is out today. Sorry, we have to end it here. Thanks very much. This is Kip Stuber in Washington, D.C. Goodbye, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good evening and a great weekend. And please keep checking our pages for information on the coronavirus. Bye-bye.